Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava 30 nevasere, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuwari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogonikana kurara. Vane kutambudzika kukuru nekurwadziwa kukuru.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, wopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakaitika pamadzimai matatu aya. Banga guru renyika rinozivisa kuti munyika muchange mave nemari yebepa itsva kutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba nekubata chibharo madzimai matatu ebato ravo, ayo akapambwa marimwe zuro asi akazowanikwa kubhindura nezuro manheru. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu aya muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya ashanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vacha Misa, avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava, vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuwari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogonikana kurara. Vane kutambudzika kukuru nekurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika, sezvo hurumende yeZANU-PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu SADC, shoko redu AU, shoko redu International Community, batsiraiwo vana veZimbabwe munomaita mapere nemadusura kupedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete, nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava. Varipo vamunangagwa havana kuhwina rutsikiro rwevanhu, vakanoponera kumatare ezimhosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu, ihondo yokurwisa vanhu.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC, muzvare Maureen Kademaunga, avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava, vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa chibharo.
Saka vakadyiswa chinai munhu vakanwiswa weti dzavo. Zvadaro zvakare vane nyaya yavanditsanangurira. Ndimwe wavataura kuti anoda kuiti izivikanwe yekuti vakabatwa zvisina kumwe. kuna kasema zimai ya tinga te sexual abuse ya wandita nangurirevu kuti usiku wese in her own ways usiku wese wangu wachindi ya mama za maangu wachiva bata chiparu saka wanu walikutua waitua sexual abuse and wanu da kutua zusana ngurezuzi kangu ni wanu
bababa Muzvare Chimbiri va Henry Chimbiri vatu wavana kufara nema bati ruwaka itua mwenu wavo uye vati varikurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka
vana ndavaona varikurwadziwa vana vakakwadzwa vakarohwa zvikuru zvinorwadza miri wese wakakwadzwa ndaona mwana haasi kugona kutaura ndatarisa miromo yake nemaziso arikuradza kutya kukuru kwatinoti trauma yekuchishidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain zvekuti zvinogona kumuonza kuonda miviri aisei achidya ndaona mwana arikuradza kuti akangoona munhu arikuvhunduka kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana
munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvunzurudza vatatu ava sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park vati nyaya iyi iri kuongororwa uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 kusvika nhasi maerano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura sei vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo zvichakadai vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende vakati kuita izvi imhosva inosungisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Basi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakwira kusvika pamakumi matatu nevasere zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa munhu mumwe chete aine chirwere ichi muHarare neZuro. Bazi iri raziso kuti vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose uye vapona kubva kuchirwere ichi vari gumi nevatatu. Izvi zvinobuda panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvekuti vari kuwedzera here kana kubvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown uyo wakaderedzwa kuenda pachinhano chepiri kana kuti level 2 masvondo maviri adarika. Mutemo uyo uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru kana kuti 4.4 million uye vafa nechirwere ichi vasvika pazviuru mazana matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,003,389. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr Simba Mavhaza avanoshanda mune zveutano.
Chekutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa ndo chatinokwanisa kuona chekutanga. Ndechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kuteedzera mirayiro yekudzivirira chirwere checovid. Mirayiro yechirwere iyi tiri kuidzivirira vanhu vari kuzvigona vari kugona kudzivirira vari kugona kushandisa ino social distancing kana vachinge vari mudzimba vari kugeza maoko avo uyezve vari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yedu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma-shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders from the airport vachienda kuquarantine. Izvozvi kaizvi danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira rekuva nesu rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukurukota chirwere chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi dzinoongorora chirwere ichi dzakabva kunyika yeChina nemamwewo mashoko atinotambira kubva kuWorld Health Organization ari kutibatsira kuti tikwanise kudzivirira nekunzwisisa chirwere ichi.
Saka vanhu vangapembera here kuti vari kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, Dr. Mavhazi?
Tikatasepa tinoona kuti chirwere ichi hachisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura, chinodzokorora. Saka iko zvino zvatina nguva yekupemberera kuti tagona, haisi gemu. Chirwere chiri kuuya tachambomira, asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November, chakazosvika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March. Dzimwe nyika dzakubata zvine Mexico, iko zvino vanhu vari kunzwa vari kungofa vari mumigwagwa. Saka chinogona kusvika futi neukasha tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa, tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusi wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusi wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati petani iri kupisa nemabvunzi emoto, nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Dambudziko guru ndirekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino izvo tinogona kuwanda chirwere chatisiri kuona, asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuwanda chirwere chatiri kuona, vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mukutungamira hurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa, asi vachizvichengetedza kuti vasava nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu, havana chirwere here iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere. Lockdown hairape chirwere, ende haisi mutambo wekuti tinofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe, dai chirwere chakabata vari kudzimba, dai variko vakatozvona chavako. Saka iko zvino izvi zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, tiri kukwanisa. Nechakatangoita vanhu vairi mumasvondo mairi, mumwe chete masvondo.
Avanga vari Dr. Simba Mavhaza vachitaura vari parunare kuBritain neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Listen Musiwa, vanoti zvinhu zviri kuvaomera kusanganisira neveruzhinji munyika iyi, sezvo vasina mabasa uye vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yemunyika iyi. Muzvare Musiwa vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuriritira mhuri iri kumusha panguva iyo nyika dzakavharwa senzira yekurwisa chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Aiwa tete, tinokutendai. Zvinhu zvakaoma kuno tete, nekuti vanhu vazhinji havachatarisira kuti mabasa avo vangakwanisa kuzodzokera. Sinzi nguva yarebesa tiri mulockdown, saka vanhu vazhinji vari kuchema pamusoro pekuruza mabasa, pamwe chete nenzara mushure mekunge lockdown yatirebei seizvezvi. Saka zvinhu zvakatiomera, nzara, mabasa. Malandlords anongoda mari dzavo yeti vanhu havasikuenda kumabasa. Saka unongoona kuti zvakaoma sinzi tiri munyika hamusiri medu.
Imomo muSouth Africa muri kugona here kunotumira mari kana zvimwewo zvekuriritira mhuri dzenyu kuZimbabwe?
Sekunzwa nekuona kwangu pasocial media, kune mamwe macompanies ari kuita izvozvo. Kune vari kudelivhara chikafu, kune vari kukwanisa kuti munofedha mari through mamwe macompanies. Inini hangu hatisati tambozviita, but tiri kuona pasocial media kuti zvinenge zviri kuita kune vamwe. Saka vamwe vari kukwanisa kuonawo zviviri zvishoma zvavainazvo, vari kukwanisa kufedha kana dzingava mari dzingava chikafu. Asi tine chivimbo nokutenda kuti vashoma, nekuti vanhu vazhinji vakamira mabasa.
Tombotarisa imi pachezvenyu muri kugona sei zuva nezuva panguva ino yelockdown uyezve muchida zvakare kuchengeta muri kuZimbabwe?
Tiri kuzvigona nenyata dzaMwari tetimafe. Zvinhu zvaoma kutongona matovo zuva nezuva nekuti isusu pachedu kuno tinenge tichida kuwanawo kuti pamwe tingawana zviviri zvishoma kuti tikwanise kugara muno mumacho. Zvekare zvetozosongana nedambudziko rokuti kumusha kunenge kuchida kutumirwazve apa pamwe unenge usingashandi. Panenge pakaoma tete. Saka zvatinenge tichingokurudzira ndechekuti kune vari kudzimisha kumisha kumusha kuZimbabwe. Vanokwanisa kungogamuchirawo mumiriro wakaita zvinhu. Vachingotambirawo zviripo panguva ino kuti taura chokwadi zvakatiomera kuoko.
Asi vari kumusha vari kuzvinzwisisa here nekuti vanenge vatoti imi makaenda kumafuro nyoro ndimi munogona kubatsira?
Ndizvozvo. Zvinongobvawo kusiyana kwevabereki nekusiyana kwevamwewo. Vamwe pacho vanenge vachida kunzwisisa kunongochotoona kuti zvakanyanya kuomera vanenge vakuzongochema-chema. Asi vamwe vanonzwisisawo zvavo vanongoti aiwa shingirira izvi taita tigodzokera pamararamiro edu zvekare. Saka vamwe vanonzwisisa vamwe ndovasingazwisisi.
Imi shuviro yenyu ndeyei mune ramangwana kana lockdown ichinge yapfuura?
Aiwa, shuviro ndeyekuti kana lockdown richinge yapera tikabudirira kumabasa tikabudirira kuramba tichishanda, aiwa ndezvekuchengeta ivavo vabereki nekuti vanenge vakangotarisirawo kuti zvinhu zvichingopera zvelockdown kumusha vanhu vaakutanga kurarama upenyu huri nani, vanoenda kumabasa vachienda kumabasa tichichengeta pamwe chete vabereki nehama.
Aiwa, tinotenda.
Nokutendai tete mazve. Ndimbokwazisawo.
Kwazisa yenyu?
Ndakukwazisawo gogo wangu nasekuru wangu mandizvidza kwagwanyanya kumasvingo nemhuri yese nemwana wangu Cheuto ndichiti vakadii vakadii kuno tiri kufara.
Aiwa, tinotenda. Muri kupi kuSouth Africa?
Asi tii kuPretoria Camelzee.
Vanga vari muzvare Lisi nemasiva chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vachitaura vari parunare muPretoria muSouth Africa makare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvemari yakazivisa nezuro nezvemutemo mutsva weStatutory Instrument 103A wa2020 uyo unotsanangura mamiriro achanga akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 pamwe neyemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika svondo rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti vape zvikonzero zvapa kuti bazi ravo ritore danho iri. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu kwemari yemunyika kunze kwekungoderedza uwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kubona muuremu. Danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro $10 and $20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu. Nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku?
Danho iri rinangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva. Asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi tunoona futi kuti manje manje kunengwa kudewa mari dzine ma denomination ari pamusoro nekuti iyo inenge isingatanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pataitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kubudikidza nemari idzi, asi zvinongoti zerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsvaukuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweus dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika, hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda, hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga, asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyoyi, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maus dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick nezvimwe zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari izvo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kutaura chokwadi, nhau yekorona yakaoma chinhu chiri kushungurudza vanhu vakawanda zvikuru sei. Tikaere muno muZimbabwe, matruck driver ndinofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana ndichiona mamiri anenge akaita zvinhu. Musi unoyu ndandiri pakadoma apa. Aiwa, vanhu vari kushanda pakadoma zvakanaka, uchiona vachifamba asi vari kutevedzera. Ndaiye kuisa maface masks aya. Iyoyi nhau yemaface masks ndinoona sekuti inobatsira zvikuru, nokuti pamunenge muchifamba wakazvivharira unenge wakatodzivirira dambudziko irori. Asi chokwadi chiripo ndechokuti munzvimbo dzandatifambiwo dzakati wandiroenda, chokwadi chiripo ndechokuti nhau inonzi nzara. Ndochinhu chakushungurudza nakawanda, ndo zvandinofunga kuti zvichange zvichiendera mberi kupa vanhu inonzi mental health, kuti vanhu vachapedzisira kurwara nechirwere chepfungwa nenhau yekupfunga kuti vana mangwana vanodyei, next meal. Denda iri rakauya harisire munhu umwe, nyika huru dzizhinji chaizvo zvakaita kunana America iko kuno kunana Britain, Spain, Italy, kunova kune vanhu vatinoti vanoruzivo vanoziva nezvekurapa zvichirwere chavanetsa zvikuru. Asi muno muZimbabwe ndinongovimba kuti Mwari aramba achitichengeta, nokuti tachokwadi vazhinji vanoshuvira kuona tichinyaya kutambudzika nekorona. Aiwa, kungotaura kwemasocial media, asi zviri pagiraundi ndezvekuti tigere zvakanaka so far in terms of zvirwere izvi hachina kunyanya kuwanda.
Ndandakanga anwa makorekore biyangu ese makorekore. Aiwa, ite musishambaudza manja, musishambaudza kuti tora dota rakare kumusha kwakareko. Kana muri besipo itai musishamba nedota ngoshambawo manja. Muchivhara yakareyo mupuno, muchivhara yakareyo muromoyo, makorekore. Itai musinzwa zvokutauriwa, musiteerera zvokutaurwa nehurumende, musitamusteedza zvakare. Musaite musipembera-pembera, musingofamba-famba. Kana kwakare kune bamba wangoma kumandari kwakareko musaende. Itai musigadzikika makorekore biyangu. ndapota ndabata manja ndabata miendo makore kore itai msikara mzimba ndini wenyu manyoni mkore kore mbienyu mkore kore aiwa gadzikika abiyangu gadzikika mune pamune pachiwere chide ipapenu chide burara penu chide burara mamire ne vantu gadzikika makore kore biyangu
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Zemitambo mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira munyika apo aitambira zvikwata zveBlack Aces neArcadia United Dani Jimu anoti uori ndohwauraya nhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Jim uyo ave kuchaira bhazi rinotakura vana vechikoro kuSouth Africa anoti vanosarudza vatungamiri venhabvu vauraya mutambo uyu nekusarudza vanhu vane mari kwete ruzivo rwebhora. Izvi anoti zvauraya mutambo uyu nekuti vamwe vanovhota vacho vave kukudza nyaya dzemari kwete kutarisa nzira inozotorwa nemutambo wacho.
Vatungamiriri variko mazuva ano vane huori havana chido chemutambo wacho ende kune zvimwe zvakanga zvakaiswa masystem akanga ariko ekuti taitangira kutamba tiri vana vadiki hakusina izvozvo.
Jem anoti nhabvu inoda vatungamiri vakaita savana Brian Harry, Pat Travers, Nelson Chirwa, Job Kadengu naJohn Madzima avo vaive nemari uyezve neruzivo rwenhabvu yacho. Jim anoti vatambi vemazuva ano vasiyana zvikuru nemazuva ake apo aitamba nhabvu yekuda kufadza vadzigiri vemutambo uyu kwete mazuva ano apo vatambi vari kukudza mari.
Panguva takanga tine chido nekuzvipira nehunhu ende yakanga isiri nyaya yemari.
Jim anoti haakanga anwegore ra1993 apo akawana mukana wekunotamba kuSwitzerland akazotadza kubudirira kuenda ko mushure mekukuvara.
Na 1993 ndakandaita mukana wekuenda kuSwitzerland asi ndisandaenda ikoko kwasara zvondo rimwe chete kuti ndiende kunoita anonzi matrials aya ndakabva ndakuvara gumbo handauzokwanisa kuenda. Saka hanguva inondi handiikanganwi ndakanga ndaitawo mukana wekuenda kunze kwenyika.
Mutambi uyu anoti kunyange hake ari kuita basa risinei nezvenhabvu ari kubatsira vatambi vemuno kuvatsvagira zvikwata zvekutambira muSouth Africa.
Pane vakomana vandamboitirwawo maarrangements ayekuti wauyewo kumatrials ndo contribution yandaitawo so far kuita matrials kuno kuSouth Africa.
Mazuva ake Jim akatamba muchikwata chimwe chete nevatambi vakaita saWilfred naWilliam Gay, Emmanuel Nyauma, John Mbidzo, Pesi Mwase naFrancis Jayman kuBlack Aces uko vakomana vechikwata ichi vakatora mukombe wePremier Soccer League muna 1992. KwaArcadia United akatamba nana Charlie Jones, Jeff Zulu, Sean Chatters, Francis Nechironga, Brandon Noble na Dexter Rawson. Kunze kwaBlack Aces neArcadia United, Jim akatambira zvekare Air Zimbabwe Jets uko akatamba na Harlington Sharon. Jim uyo ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa akaroora uyezve ane vana vaviri Wesley na Melissa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kupambwa kunonzi kwakaitwa marimwe zuro madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Madzimai aya ari kurapwa mune chimwe chipatara chemuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika pamadzimai matatu aya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Nkwenkwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
amanamba aqanisa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho okuqanise khona kulento eziningi eziba khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba aseqanisile kwenze ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezeleke
inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38 emhlabeni jikelele asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803.
So sesitshela amapolisa lamaloyers ahamba labo South Africa sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufestekile. So sibona kanti yinto eyisihlungu kakhulu.
Inkokeli yabatsha kwe-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Uwoza Friday liviki silomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Greshidi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38 ngemva kokutholakala kwesinye isakhamuzi seHarare silomkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yiwo balokhe bebane kuthi asebesinde kuwo balokhu belishumi lantathu 13. Lokhu kutsho ukubana abalokhu belawo lomkhuhlane bangamashumi amabili lambili 22. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Izwekazi le-Afrika kulaba zinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lengxenye 75,866 abafunyenwe bele-COVID-19 kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 27,425. Kwafa abazinkulungwane ezidlula ezimbili lengxenye 2570. Emhlabeni jikelele lo mkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezimakhulu amathathu 304,201 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. EZimbabwe sokule viki inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus likhuphuka phose nsuku zonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukwazisa uZulu iloba yinini kungakafiki ilanga langesonto ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe luyaqhubeka na kumbe luyayekethiswa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathimandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibheju lakaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amanamba aqanisa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho okuqanise khona kulento eziningi eziba khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba aseqanisile kwenze ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezelele. So eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi amanamba aqanisa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba kuhulumende wethu. There's a lot of secrets, there's a lot of mistrust from our citizens. There's a secret from Hulumen. So ama numbers akhe lathi awethu kugcina kusiba nzima ukuthi sithembane. Then ungakhangela into empilo ukuthi simile kulezi mali ezinenge ziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo iaccountability yangkhona asikwazi idistribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe imali yini kuyisecret kaukulomnende kodwa imali iphiwe abantu so ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lombusazwe wethu ama-numbers aqangisiswa ukuthi abantu bayalamba i-testing yethu iyahlupha kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi i-criteria esetshenziswayo yiphi no one can tell uyeza ukuthi abantu bayatesta mna nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye esithi hayi mna ngitestiwe so ngibona ngazathi okuzintokwetu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane kuyini ongamxwayisa ngakho
Okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kumveni kayekela nje akula akutintshi lutho ngoba kula anything in place so engaze sithi singaze sithi kaguqule ngoba uma manamba zeqansa you expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga nje but umbuzo ukuthi engaze ngezelelwe kuyini okuzatshintsha ngoba testing yethu is doubtful everything yethu nje yonke kulenkungeningi around issue ye covid
umnomzana mbuso ofuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu ubexoxa ecengweni lontungameli inkomo we-studio 7
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave
Inkokeli yabatsha ku-MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa ebibikwa ithunjiwe ensukwini ezimbili ezidluleyo itholakale iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kakubi kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Abathathu laba babalisa uNkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Yintathile zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Abathathu laba batshela abazali babo ukuba bahlukunyezwe kabuhlungu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo okubalisa ukunathiswa umchamo wabo ukudliswa ikaka kanye lokuhlukunyezwa ngendlela zecansini i-sexual abuse okunjengokumunywa amabele lokunye kuke kwaba lokuxokozela esibhedlela abazali babathathu laba besalelwa ukubona abantwababo baze bavunyelwa ngemva kokuphoselanwa aqatha phakathi kweziphathamandla zesibhedlela Amapolisa abegqoke impahla yawo labasebenza phansi kohlangothi lwe-law and order. Unina kaMamombe uNkosazana Khudzai Chiwanza uchasisa ubunzima abhekane labo.
Ndaphinda but access yacho
ngingenile kodwa bekunzima ukuthi ngingene simbone singabakhululekileyo bathi bona amapolisa yiwo abatshele ukuthi bangasivumeli ukubabona kodwa ngingenile ngazama ukumkhulumisa kodwa engangiphenduli bathi bona babahlabile amajekiseni angazi ukuba babahlabele ukuthi kuthini engxenye bakwenze lokho njengoba laba bantu bengazange bathole ukudla kusukela mhla baswelakana kasazi ke ukuthi babahlabe njani kungekho abakudlileyo kwasekusiyavusa ezinye izinto asisakwazi ngikhathazekile kakhulu
kwagcizelelwa ngomunye njalo umzali uyise kaSicilia umnumzana Henry Chimpiri
the doctors are yet to then tell us what happened where they may be raped or whatever
Ndilindele ukuzwa kubodokotela ukuthi wadlengoliwe na lokuthi kuyini okwenziwe emzimbeni yabo ngoba laba bantu ngabezomvikela abasebenzisana lohulumende kusobala ukuthi amapholisa aphakathi kwakholokhu ngizaphinda njalo amapholisa ayakwanzi ukwenza kileyo akuthenga amapholisa kaZulu njalo angilandaba laloba kuyini abafuna ukungenza khona ngifuna aba-United Nations labantu bonke nje elizweni ukuthi bazi ukuthi kasilawo amapolisa eZimbabwe.
Omunye walabo bayethatha abasakhulayo laba komchapondwa eBindura umnumzana Mfundo Mlilo ulandisa ukuba baze njani ukuba bakuleyo ndawo.
Ilaba abantwana bathe sebethunjiwe bachaya ngato kwe okungakwana 24 hours balahlelwe emgwaqweni basebengena emizini becela uncedo. Aba bantu abacele kuncedo basebesifonela ukuthi hayi abantu benu elibadingayo bakhona ngapha. Sasesitshela amapolisa lama-lawyers ahamba la kuSouth Africa sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufezekile. So sibona ngantwa into eyisihlungu kakhulu.
Umlilo uqhubeke athi babathole bekusimo esibi kakhulu lapho besiyabathatha.
La mantombazana bathunjwa besuke emhlanganeni wabo eShowgrounds. Bathe bethunjiwe bahanjiswa eHarare Central. Bathe befika eHarare Central base bekhitshwa bafaka kwenye imota base ngathi babehlezi phezu kwabo imota le ihamba. So babengakwazi ukuthi baqonde ngapi baze bazibona sebesebindura. Sebefika khona ngale bafika bajikelwa emgodini. So babetshaywa kuthiwe behlabile bangadinwa. Bechaywe abakhulumileyo ukuthi bachaywe kakhulu bebenathiswa imichemo lento ezinjengazona le. So bahlukunyeziwe kakhulu.
Igqwetha labathathu laba elisebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyisimbanga ukuba amapholisa wona abesithi akazi lutho ngabo sekuyibo asebegijima ukuza balondoloza esibhedlela.
The police say they are now treating them as victims of kidnapping. They therefore, in their statement to us, they want to protect them.
Amapholisa asitshela ukuba asibabona njengabantu abahlukunyeziweyo ngemva kokuthunjwa bathi bafuna ukubalondoloza lokubavikela ukuba bangaze behlelwa ngezinye izihlakalo ezimbi njalo. Kodwa abathathu laba bakube esobala ukuba kungaze bajabulisi lokho kuba khona kwamapholisa ngobuningi lapha esibhedlela besithi ngowamapholisa manye yibo abahlukumezileyo.
Ukuze batholakale abathathu laba kube lokusebenzisana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezithi eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara kanye leZimbabwe Doctors for Human Rights zada. Lintatheli izindaba kayisanelisanga ukungena phakathi ukuyakhulumisana labathathu laba ngemva kokuvinjwa ngunobhala jikelele weMDC umnumzana Charlton Wende lanxa evumele ezinye ukuba zingene zithathe izithombe lokukhulumisana labathathu laba ukuzwa uhlangothi lwabo kulolu daba. Inkokheli yeMDC okubalisa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Tendai Biti labanye baze sekulaphayana. Abazali babathathu laba sebekhonona besithi kabasuthiswa yindlela lolu daba oluphathwa ngalo ngabe MDC lohulumende. Unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana wethule umbiko esithi sebelutholile udaba lwabathathu laba ababikwa bethunjiwe ngemva kokutshengisela besephula iziqondiso ze-lockdown. Ngakho-ke uhulumende usazoluhlolisisa lolu daba nxa kungatholakala oyabe ephule umthetho uzabotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka uthi imali entsha eye $10 yephepha ebambeneyo izaqala ukusebenza ngolwesibili weviki ezayo mhlaka 19 Nkwenkwezi. Kuthi eye $20 yona izakwethulwa kuviki yakuqala ngenyanga elandelayo. Embikweni awethule lamhlanje uMangujka wazise njalo ukubana kuqala mhlaka 19 weviki ezayo amabhanga azakhuphula imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola isiya kunkulungwane eyodwa yamadola. I-$10 le-$20 ezintsha lezi zizasetshenziswa ndawonye le-$2 kanye le-$5 ebezivele zikhona. Imali le edindwe ngenye inkampani yakwele German ifike elizweni ngendizamshina izolo. I-$10 ilombala obomvu kuthi i-$20 yona ilombala oyisibhakabhaka. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende wethule imali yamanani aphezulu le ngoba i-$2 le-$5 kasisathengi lutho. Kulive Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa ikhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus lolu aselenelisi ukulinxuswa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela ezindlini. Uhlupho lwamanzi emzini wePhumula kobulawayo solufike kuzinga elibi. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla ukuba zicine zisebenzisa amanzi angahlanzekanga, sezizigebhela imithombo kumbe ukuyakukha emfuleni egelezela amanzi aphuma ezambuzini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yamalungelo ezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association iBupra umnumzana Kilibone Khabu uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi lolu.
Hayi, udaba lwamanzi kulayo sesithwele nzima kakhulu. City Council ibisizama ukuthi inikeze abantu amasukumali amabhawuza ayashota. Wamanje bale 5 amabhawuza. So kwesinye isikhathi abantu sebejwana belayinile ibhawuza langkhona lingabuyi. Nje asephumula khona abantu sebeze begebha imithombo ngezandla. Bedinga amanzi, uza amanzi angagobhozi, sayiqasa ukuthatha amanzi. Abanye sebeyenze, sebesenza ukuthi bathathe amanzi aweswitch, bahambe bayasebenzisa endlini for okuflasha. So hayi, abephumula ithi kususa ubuhlungu.
Umnumzana George Sibanda, isakhamuzi sePhumula, uthi lolu hlupho lwamanzi lufaka impilo yabo engozini yemikhuhlane etshiyeneyo.
Hlupho esihlangana lalo indaba yamanzi uhlupho oluharasayo kakhulu ngoba kunje kunje kulabo corona kuyamehla esingabagezi zandla and thina abanye sicina sisabuya landa amanzi kumabhawuza kuba lesiphithiphithi esiningi emabhawuzeni. Abantu abakha amanzi kumabhawuza baningi kula manzi abishwa amabhawuza. Siyabe sihlala abantwana umesenzi emathoyilethi sifikela le mikhuhlane le ekhona kodwa sehluleka special thina njengabazali. Sizizalwane zePhumula North asazisize njani ngoba la madamu abekusekhaya bezathi ungcono ngoba kula madamu lezibhorane ngoba izibhorane ezilapha azisikwani amabhawuza ngalabisa amanzi asikwani.
Esinye isakhamuzi sePhumula umnumzana Thembelane Dube uphatha ngezinye indlela abantu asebezisebenzisa ukuze bathole amanzi.
Uhlupho lwamanzi esilunanzelelayo ukuthi uward 27 okuyiPhumula South ilohlupho lwamanzi kakhulu. Indawo leyo engale duzane lePremier abantu vele kabasathola amanzi sebephila ngebhawuzi kuthi abanye ke sebephila ngokuthi bagebhe okuyimthonjanyana ukuze bathole okuncane khonokho abangakucongolozile. Sibe sesingena ke kuward 19 uzafika ukuthi sile ndawo esithi iPhumula Old ku-A entshonalanga yesikolo seGodlwayo. Abantu bona labana vele sebele almost 2 months kusiya ku 3 months amanzi bengatholi. So abantu abaningi sebephila ngebhawuza kumbe bagebhoka imithonjana okuncane.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukansila wePhumula kuward 17 uthi ikhona imizamo abayenzayo ukuze izakhamuzi zalapho zithole amanzi.
Siyananzelela ePhumula South, ePhumula uLehabeki amanzi aqhubeka bengawatholi kubangelwa yikubana amanzi asemalutshwana emadala amanzi akabafinyeleli kodwa njengo-City Council siyazama ukuthi sesifake ishejuli yamabhawuza ukuthi abafinyeleli ngoba bona baphezulu amanzi awasafiki lapho abakhona. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu basePhumula ukuthi bagcine kuhle amanzi bengathi bewatholile njalo baqhubeke behlanzeka begcina izinto zabo zokugcinela amanzi zihlanzekile.
Ilunga ledale lePhalamende lePhumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi udubo lwamanzi seluthwalise abantu amagabha avuzayo.
ePhumula sile problem enkulu kakhulu eyamanzi. Imizamo asebenzile ukansila ekhulumisana lecouncil yokuthi amabhawuza abuye. Kuyenzakala ukuthi wakhona indawo eyi-1 kubuye ibhawuza libuye liphinde liphinde cause babe baningi abantu abafuna ukukha amanzi ngoba abanye sikhuluma balabantu abagulayo ezindlini abanye balabantwana abancane of which baba befuna amanzi amaningi. So ukansila uyamake sure ukuthi each line iyaphiwa amanzi kabili ngelanga. ibhawuza libuya ka-2 endaweni A1 ukwenzela ukuthi abantu benele amanzi ngoba izigaba ezingalamanzi ziningi kakhulu.
Ezinye izakhamuzi zePhumula sezidonsela kunyanga ezintathu zingawatholi amanzi. Ekhuluma loZulu kungxoxiswano eqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association enkundleni yeWhatsApp, uMeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uveze ukuthi imota ezithwala amanzi ziyasilela njalo ikhansili iyazama ukudinga ezinye izimota kodwa imali yalokho iyasilela. Uthe njalo ikhansili isizama ukufaka ama-kiosk amanzi endaweni eziswela amanzi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Waza Friday liviki silomthuli osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Yena ke uchula umdumo weR&B lezim dancehall. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda owe Studio 7.
Hey, ngigangile nje indaba ezimnandi nelikule nabo kokusebe kokama.
Banengi abaculi abasacathulayo abalemiculo yabo elohlonzi bengaziwa nguZulu ngoba imiculo yabo ingathaywa emsakazweni. UGrash D ngomunye wabo namhla sithe simethulele uZulu.
Ngikhulele endaweni yaseLuwagwelo esigabeni saseNjobela. Ngase ngiyashoka lapho ngisiyofunda emaplotini esikolo abasibiza ngeSivu Primary School. Njengomuntu nje okhule kanzima kodwa ngazili ukuba ngiqhube ngize ngizofika ngoba nje ngila. Ngumuntu nje okhule ecula nje uma isenza imisebenzi yasekhaya kahle kahle.
Angibona ngithule nje.
Kasithi ulendlalade lakhe elesibili elitsha alibiza isalukazi sami. Uke wapheka elinye ngaphambilini.
I-album yami yaqala ngeka-2015, ukhumbule ekhaya kudala silala amatope, inengoma ezingu-5. Abantu kahle kahle bawuthanda umculo wami uma ngikhupha leyo album yokuqala kahle kahle ngiqala ukucula. Bawuthanda kakhulu ngoba nami nje ngangireceive ama phone calls, ngisebenza nama producers amaningi kakhulu.
Ubunandi isaphethaphe mama.
Ekuphekeni imiculo efana lalo oka Grash D usetshenzwa labalohlonzi ekuhlanganiseni iziginci zakhona ukuze kube mnandi.
Ngisebenza no DJ Sly, ngisebenze no DJ Spider, ngisebenze no Boss Kevi. Mina ngikhule ngimamela uLove Mumajayivana, uCooksman, uGeorge Sibanda. Bona abantu kahle kahle abangenza ngafuna ukucula empilweni yami ukuthi nami kahle kahle ngibe kwazi ukuba famous.
Limnandi, limnandi, limnandi tombolo.
Kwamanje ngine album engikhiphe 2019 izanga Dombolo, inengoma ezingu-8 ijatshulelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Umhlaba wonke uphakathi komkhuhlane obulala abantu kulezi nsuku e-coronavirus. Wena ke uleli zibani kubalaleli ungakahambi njalo umculo wakho utholakala ngaphi?
Masizameni ukuzivikela thina ngokwethu ngoba uma sizivikela thina ngokwethu sivikela impilo yabantu abaningi kakhulu.
Shata,
ngibhala vele ukuthi
ukuthola umculo wami cela behambe ku YouTube bebhale Rashid Music. Inumber zami zokucingo zithi 0740181916.
Akakhethi muhlobo noma nguhubo aphinda ukuqomeki ayizilolo lezi zinto ezingelancedi
bese kwethiselo Crash D ngomculo wakhe ohlakaza ontanga kuhlelo Woza. Woza
Friday.
Lizipate kahle njalo libe lempela sonto elithukela. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda owe Studio 7.
Banana set. Emachi.
Nobody can take my place. Anywhere you go, I will go with you. Keep by your side to death, do us apart, yeah. I can never survive. A life without you will never suffice. The way you get down, you got a surprise. I like the way you turn up the notch. I like the way you handle yourself.
Uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanelwe COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebela leli gciwane besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. Inkokeli yabatsha ye-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakale iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Kuwoza Friday liviki besilomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi nguGracious D. Silugweba gelapa uhlelo lethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah isithi libe lempelasonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.